Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti eino imusore nhau dzanhasi china kukadzi 25, 2016. Chikwata cheIMF chopinda muZimbabwe kuzoita misangano yakakosha yekuedza kugadzirisa nyaya yeupfumi. Bato reNCA roshura mashoko egurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere ekuti mutemo unofanirwa kuwandudzwa kuti pavhoterwe chete makanzura ane dzimba uye akadzidza. Mumiriri weAmerica muZimbabwe mutsva vaHarry K. Thomas Jr. vanotora mhiko vachisangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munotibata pa909 am, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.